nezuro nitinyedu ya takataka kliye wane mapurisa ya kunyanga zaida kuitila kunonzi kumapako business center yenge hapi nda dambu tikore kuti mapurisa nga kushandura magopos wakuda kutitivisa kwenda mberi nemiti nia asivari hivo zakare wakange mpengi watipa mfumo ya kutitendele mberi ya kutitaka apply ya tishandisa mopa last week on Saturday tikapa mkuwa inotari siwa yachu tikaeta kudaira heze mifunzo inotikana kundu tinge tishirecheza pa tunaita ma applications
saka chii chaka viti
nezuro makuseni tapani kita mzira kwenda kumiti tikazi vipo kuti mapurisa chief saunya maka mpengi asika pa venue chita miti ino itwa sei mnzimbo yedu mkana ya pumi kwa mnawe chaka pumi za haku ya zaari kuhisi takatakati wakumana wedu wa uze wani iwa wa mapurisa sawanyama uti kususu sema political parties ati kumbiri mvumu kuna traditional leader kutitendele mberine ma program yedu ma program zeda haka venu ni traditional leaders act ase ari anda mopa ino administra ni mapurisa
saka chii chaka zonetsa hapa vasari waka kana mange mapuambu
kutuza wano kwa ziwa uti Zimbabwe yese natingi pana chisungo chakaitwa ni mapurisa chishanda pamoja tena zano pia kuti ma program ze triple C afano kuendelea mbele triple C haifani kusangana na vanhu saka ndonga hapo wakazocherechedza watotibvumidza kuti ara kuti wakange vachikora chirangano vakuzoedza kuda kuti vagadziridze asi takavaragidza tsamba yavo yavanga vatitumira tikavaragidza zvakare dzimwe tsamba dzemamwe matunhu dzainge dzakapotesa pachena kuti vanga vachirambidza vanhu kuendera mberi nemisangano yetriple C zvinova zviri kunze kwemutemo nekuti iwe kuziva kwako plesi tamunguva yekutsvaga rutsigiro hatingaiti sarudzoka dzekuti vamwe vanobvumirwa kufamba vezano p f kuziva kwako vanongoita mameetings avo marallies avo pavadira havatsvagi mvumo kumapurisa asi triple C kana yatoisa yatoteedzera mutemo wacho unoona iwewo mapurisa achiedza kuisa mitemo yakaoma kudii kuti zvisabudiriri
maakazokwanisa here kuenderera mberi nemusangano
ndinofara kuti mushure mekuragidzana nemukuverengerana mutemo wacho unogavhena mapublic meetings mapurisa akaona kuti iwo akange abuda mugwara saka takazokwanisa kuenderera mberi zvedu nemusangano wedu tikapedza zvakanaka asi chinondisuwiza ndechekuti pataikakavadzana navo takatotora almost an hour kuti tiwirirane kuti tienderere mberi but pavangopedza vabva vatoti munofanira kupedza munguva chaiyo chaiyo vachitadza kucherechedza kuti vakanga vatotidyira hour yerally yedu